Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 31/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vaita musangano kuchinoi nhasi vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panyaya yavo yekudyidzana neRussia. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaparura gwaro regwara ravachatora vakakunda musarudzo kana kuti election manifesto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kubhinga vachikumikidza kutanga kushanda zviri pamutemo kwemumwe mugodhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vari kuchinoi kuMashonaland West Province nasi uko vashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa padanho ravo rekudyidzana zvakanyanya neRussia. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuchinoi pamusangano waitirwa munhandare yeGadzema, vaChamisa vashora rwendo rwaMnangagwa kuRussia vachiti vakatsigira kupambwa kweUkraine vasina kubvunza vanhu.
Unosvika vanotaura kuti inini aisapoti Russia. Iwe nhani wabvunzani? Unosapota chi? A proper leader weZimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress across, side with multilateralism. Twabatanidza vanhu, Russia yoregera kurwa neUkraine. Kwete kuti ndosvika kundava kusaidi, ndokunonzikita puppet. Don't be a puppet.
Vatiwo nyika haifanirwe kuita chimugasungata chenyika yeRussia.
Don't be a puppet. Be a person ano respect my norms, a peace across the whole world. Kwete kusaidira aggression, which is not acceptable.
Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vati bato ravo harikanganwe chanhezviro nehope vachiti vanotsigira Russia sezvo yakabatsira Zimbabwe muhondo yemusununguko.
Okay, isu seZANU-PF tinoremekedza nekuwirirana neRussia nekuti kuti tiwane kuzvitonga vaita kuti ivo vaChamisa vakwanisa kunge vari kuchinoinda zuva ranhasi vachitaura zvavanoda panguva yavanoda. Kuda kwebatsiro yatakawana kungava muzvombo netraining kubva kunyika yeRussia, tinomira neRussia nokuti sezvataurwa naPresident Mnangagwa, isu Russia haina payakambobvira yambouya ikatsikirira munhu mutema mukati menyika yeZimbabwe. Russia haina musi wayakambouya ikatora upfumi weZimbabwe zvine mutsimba. Russia haina payakambouya ikatora mwana weZimbabwe ikamuita nhapwa mukati menyika yavo.
Asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vati zviri kuitwa nekutaurwa navaMnangagwa pakudyidzana neRussia hazvina zvazvinobatsira nyika.
Interest yeZimbabwe kana kuti yatingati national interest yeZimbabwe haifaniri kuita sekuti chimukira mumakumbo kana munhu angosvika. Tofanira kunyaso vene position iri defined senyika kuti isu tinorileta nevanhu zvakaita sei, kwete nenhau yekungoti tasvika muteritori bavo asine nawo yekuti tiri kuprotect the bigger interest yeZimbabwe kuti topositiona sei Zimbabwe in the global world kuti nyika dzese dzinotiona sei hamugoni kuti maenda mukanoti tasupporta kupindira kwenyu muhondo yeUkraine kuRussia mangwana muone kwa muina America moda kuti aiwa tiri shamwari yeAmerica sema double speech atiri kunzwa yekuti tinonzwa kuti haisu hatisi enemy yemunhu akadai hatisi hatina ruvengo nani nani tiri mafriends evanhu vese hazvigoni kudaro tofanira kuita chikuru pamberi theZimbabwean interest.
Mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi muzvari Abigail Jones vanoti vane tariro kuti mabasa achavepo vachamisa vakasarudzwa kutungamira nyika. Tabunda vachamisa kuti vachabuda musarudzo kana nhengo dzavo dzekublawayo dzakarambidzwa mukukwikwidza sezvakataurwa nedare repamusoro vakangopindura vachiti
tiyanaunza zvinofanira kutaurwa ivo zvino tiri kuprepare kuti munhu wese azive kuti kunofanira kuitwa sarudzo dziri pachena dzine mavotas dzine kubata kwakanaka vanhu vasingarambidzwi kukondesta kubva kuna nakasuwere kubva kunawo kublawayo munhu wese ngaave nekodzero dzokukondesta ndo shoko ratiri kutaura munyika munomu zvokuda kuita zvechitsotsi zvokuda kubiridzira zvokuenda nepa backdoor unotalava.
Dare resupreme court riri kutarisira nemusi wechitatu kunzwa nyaya yekupikiswa kwemutongo wedare repamusoro pakurambidza nhengo dzeCCC 12 kukwikwidza musarudzo kubulawayo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vange vari kubhinga uko vaparura zviri pamutemo kutanga kwekushanda kwemugodhi wemarasha wemuchesu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vange vari kubhinga uko vakumikidza kushanda zviri pamutemo kwekambani inochera marasha inonzi Mucheso. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati bhinga yainge yakasaririra kumashure asi iko zvino hurumende yavo iri kuunza budiriro munzvimbo iyi. VaMnangagwa vativo ZANU-PF inoita zvainovimbisa asi vakati vanopikisa vanongoita basa rekutaura siku nesikati. Vativo kambani iri kuchera marasha iyi inova yezvizvarwa zvekuBritain inofanirawo kuunza budiriro munharaunda. Vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF kubhinga North musarudzo dzedare paramende vakuda kwashe Mavhula Munsaka vatenderana navaMnangagwa kuti hurumende yavo yaunza budiriro mubhinga. Asi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemumiriri wedare reparamende vaPrince Dube Kosibanda vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vati hakuna zvine musoro zvaitwa neZANU-PF kubhinga.
Maini iyi haisi maini yakatanga 2017 ka. Iyi maini yakatanga mazuva amugabe. It has been there, I think now for close to 20 years. Because in mine... yakastatwa, I think, kunana 2012-2015. And it's also to lot of Siyama investors actually are involved in that project. They've been in touch with us for a long time. So, apana kana chaitwa ne Second Republic, chatofanira kuti nhasi zvipuru zvine tichaako Second Republic yagona. And besides that, mine iyoyo ika, of course, yatanga kushanda. Imari dzemainvestors, haisi mari yeSecond Republic. Apana Second Republic chayati...
Nyanzvi dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kushora hadzo nyika dziri kuramba dzichichera marasha sezvo achinzi anosvibisa mweya wekufema nekukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Mu Mutungamiri webato rinopikisa MDC vaDouglas Monzora vaparura nhasi gwaro regwara ravachatora vakakunda musarudzo kana kuti election manifesto. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Chinja waitira kwayo ozoko.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri pamuzinde webato ravo weRichard Morgan Tsvangirai House muHarare, vamonzora vati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vachavavhotera kuti vatungamire nyika.
Chichavhoterwa nevana veZimbabwe havasi kuvhotera vengano, havasi kuvhotera vanhu vanotaura zvisina maturo. Vana veZimbabwe vari kuvhotera vanhu vanotaura zvido zvavo.
Mugwaro iri, bato reMDC rinoti vana vese kubva kuprimary kusvika kusekondari vachadzidza pachena. Rinotiwo vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vachakwanisa kuwaniswa mari dzemagrants sezvaimboitika makare. Munyaya dzeutano, MDC inoti vana vese kusanganisira madzimai akazvitakura vachange vave kurapwa pachena, uyewo vachadzika mutemo wekuti vatungamiri vese vehurumende varapwe muno munyika kwete kunze kana varwara.
Hakuna zvemwana weZimbabwe achatadza kuenda kuchikoro nekuti vabereki vake varombo kana kuti vakafa kana kuti havana mari. SeMDC tiri kuti muzvipatara umu hamuna mishonga, madoctors ari kutiza nemanesi. Naizvozvo tiri kuti munhu wese weZimbabwe anofanira kurapwa kuchipatara mahara.
Mune zvekurima, vamunzura vati vachapa varimi magwaro ekuti vakwanise kukwereta mari vachiashandisa sechibatiso kana kuti title deeds, ukuwo varimi ava vachitengeserwa foteriza nemutengo wakaderera.
Mitengo yefertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima haichakwanisiki, haichagoneki nevanhu vakaita varombo. Naizvozvo tafunga bhindauko rekuti maprices efertilizer adzike. Hakuna bag fertilizer richapfuura mutengo unoita $10.
Mutungamiri weMDC ashorawo danho rakatorwa nemataredzi mosva avati anodyidzana nebato reZANU-PF rekudzivisa nengo dzavo makumi maseri nenomwe 87 kuti dzikwikwidze musarudzo dzegore rino dzichida kuva makanzura kana vamiriri mudare reparamende. Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira varamba mashoko avamonzora aya vachiti kutaura kuno vazhinji vave kutiza bato reMDC vachienda kuZANU-PF ravati bato revanhu.
Vamunangagwa munhu ari kuita mabasa akanaka mukati menyika yeZimbabwe. Vanhu vanenge vachiona zviri kuitika, vachiona kuti mapato aya chavo kungotsoropodza nekutuka, asi iwo kundutso chaiwo hana. Ndosaka muchiona vanhu vari kuuya kuZANU-PF vachiuya kuna vamunangagwa.
Vamwe mbuya vari nhengo yeMDCT vasina kuda kuti zita ravo rizikamwe asi vachibva kuEpworth vauya paparurwa gwaro rekutsvaga rutsigiro rebato ravo vati vanovimba kuti nyika ino inoda utungamiri hwavamonzora kuti idzokere pakubwinya kwayo kwekare.
Tinofanira kuti tivhotere bato redu nechikonzero chekuti ibato rakasununguka rinoita vatowana risingatauri nevanhu. Saka ndozvatinoona izvo.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti kuparurwa kwegwaro iri hakuna zvakunochinja sezvo bato reMDCT risina zvekupa vana veZimbabwe.
Ava ane mazikoma weZANU-PF hapana chinozikanwa. Vanhu vamunovaziva kuti ndo vakaita assault democracy nekuita marecords avakaita mamembers of parliament nemacouncillors.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, vaGibson nyika dzino vanoti vamonzora vaita chinhu chakanaka pakuparura gwaro iri.
Izvi zvaitwa neMDCT navamonzora zvakakosha nekuti mune zvematongerwo enyika kana muine manifesto pachirungu zvinobetsera kuti vanhu vanokuvhotirai vanoona pfungwa dzenyu kuti makadzironga sei, zvimiro zvenyu sebato ndezvipi, uye kana zvichinge zvadaro vanhu vochisara kuti zvakakosha here kuti tikusarudzei kana kuti tisakusarudzei.
Bato reMDCT raita bato rechitatu kuparura gwaro rakadai sezvo kwakatanga ZAPU kukauyawo vasevhi akasukuwere avo vachiri kukwikwidza kudare reConstitutional Court kuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tochi uya kuno kuAmerica uko mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaEthan Rosenweg vaparura urongwa hwemazuva matatu hwechirongwa cheMandela Washington Fellowship Summit kana kuti YALI muWashington DC nhasi. vechidiki kubva kunyika dzakawanda muAfrica vari muAmerica vanga vari muAmerica kwemavhiki matanhatu apfuura vachikwenenzvera unyanzvi hwavo mabasa avanoita. Kune vechidiki vakabva kuZimbabwe vanosvika makumi mana nevatatu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata rimwe gweta varisachigaro weZimbabwe German Society vaSimbarashe Murondoti avo vari pakati pevechidiki vakabva kuZimbabwe vari muurongwa hweyale uhu.
Ini ndinonzi Simbarashe Murondoti, ndanga ndiri kuUniversity of Notre Dame kuSouth Bend, Indiana. Yali 2023, reganingoti yali chirongwa chehurumende United States of America chino support pane bazi rehurumende ravanoti Department of State. Vanoti unza kuno kuAmerica kuti tidzidze zvakasiyana siyana.
Saka imi zvidzidzo zvamanga muchiita zviri mubandiko ripi racho?
Ini ndanga ndichidzidza zvinoenderana nemabhizimusi yavanoti business and business and entrepreneurship track. Saka mavhiki 6 apfuura tanga tichifunda kubva kumabhizimusi ekuno kuAmerica.
Mungatipe here muenzaniso wemabhizimisi yamanga muchidzidza kubva kwaari?
Amazon, IBM, Capsim, Rocket Group of Companies nemamwe akawanda andisingakwanise kudoma nemazitawo. Pandiri kudzokera kumusha ndane ruzivo rwandanga ndisina pandakauya.
Zvamadzidza zvikuru zvamunonongedzera imi kuti ndichaenda nazvo kumusha ndezvipi?
Pane business leadership, ikosi inobatsira munhu anoda kuzonzikana kuzviti mutungamiri, nekuti vanhu vobvo utungamiri tinohuda mumabhizinesi mumabhizimusi, but kana usina kumbobvira waita munhu akurumawo nzeve kuti leadership chii, unogona kunetsekana. Saka isusu takadzidziswa zvakati wandei zvinosanganisira yavanoti design thinking, inova iyo program inobatsira vanhu vari mumabhizimusi kuti vazive kugona kugadzira zvinhu zvinozotengwa nevanhu. Because kazhinji mabhizimusi anongotengesera vanhu zvinhu zvavanofunga kuti vanhu vanoda, asi zvakakosha kuti kana uchinge uri mubhizinesi upe munhu chinhu chaanoda. Saka design thinking ndozva yakatibatsira nazvo.
Gweta vari sachigaro weZimbabwe German Society vaSimbarashe Murondoti vari parunare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Aiwe mukuru wemauto anochengetedza mutungamiri wenyika kuNiger, General Abdurahmane Tichiani, avo vakapidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum nemusi wechitatu, vatotanga kuita misangano nemamwe makurukota ehurumende. Asi vanonziwo vari kusunga mamwe makurukota. Kupidigurwa kwehurumende uku kuri kushorwa neAfrican Union, United Nations pamwe nesangano reEuropean Union nehurumende yeAmerica. Mukuzeya nezvekupidigurwa kwehurumende uku, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, kuti tinzwe mafungiro avo.
Panyaya ichangobva mukuitika munyika yeNiger yokubvutwa kwemasimba ehurumende namauto, hazvari zvanyatsa kujeka, pachine mhute yekuti chii chaizvo chakakonzeresa kuti mauto apidigure hurumende yava Mohamed Bazoum. Asi zvatakangoona zvimvari mvari ndezvekuti pane gurukota rezvemari raibvunziwa kuti ritsanangure kuti kunzvonzwa kwemari yehurumende kwakafamba sei. Kange yakapuwa tingati maawa anokwanisa makumi mana namasere, 48 hours. Asi aitsanangura zvainzi aizopfurwa nepfuti opondwa. na mauto iwaya.
Sei tiri kuona ve mauto ve mu Afrika varikuwani kwa ivo vachipidigura urumende. Zii zirukunzi zikonzero.
Akashundi tasukuti mabati ruwai kwa basare urumende ni urumende ya kaketu kwa iyo hii akangasiri kwao. Zati kangofu ngezira kuti kunungunu ino vaipa bope iloro. Kuda kufamba na kufamba chanyata kuzwa kuti chaisu kakawa rikupa papi.
Zii zingaitwe kutitisa wone zirukuitika kunijeo kuzichitika shakare monyika zemo Afrika. Zwe kuto kwa kwema simba nile chuto.
Zini itika kutu urumende ika ita uwore. Munika umuwanu. Aninga wachigununguna sose ita kuti iyo mauto. Ade kupidigura urumende yacho. Kuti zizinji zine singa zikani noru zinji. Wezime nika kuti zizi rumbo neza mika iyo yosaka. Nyayao utongi kwa chuto. Ninge ya pararira kumusoro kwe kwa Afrika kuti izvo ndofunga kuti panoda kuti padzamiswe kuti utongi hwavanhu hunge huchitwa mujekerere kuti utongi hukaita mujekerere kubvutwa kwesimba rehurumende namauto hakungoitwi nyore nyore zvachose pamwe hakutomboitiki nekuti simba ravanhu rinenge riri posi posi pakutungamirwa kwehurumende dzacho.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika uye vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru gumi nezvipfumbamwe vari zvizvarwa zvemuSudan vakatiza vachienda kuSouth Sudan kubva zvatanga kurwisana hurumende yechiuto nemamwe mauto akaipandukira musi wa15 kubvumbi. Asi zvizvarwa zvemuSouth Sudan zvinosvika chiuru zana zvatizawo hondo kubva kuSudan zvichidzokera kunyika kwadzo. Vakawanda vari kutiza hondo ava vanoti havana zvekudya uye havasi kukwanisa kurapwa vakarwara. Rimwe dare remuRussia nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yemumwe mutungamiri webato rinopikisa vaVladimir Karamirza, avo vakabatwa nemhosva yekutengesa nyika kana kuti treason mushure mekunge vashora danho renyika iyi rekuedza kupamba Ukraine. Vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri nemashanu. Asi vari kupikisa mutongo uyu. Vakabatsira kuti vasungwe vakatotemirwa zvirango neAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire chirwere cheguvhudende kana kuzvimba kwedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti henia sezvo chichigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Chirwere ichi chinokonzerwa nekuungana kwemafuta anenge ari mumuviri anogona kudunduvara panzvimbo inenge isina kunyatsosimba kana kuti inenge yaitwa operation. Kazhinji vane chirwere ichi vanonzwa kupiswa, kurwadziwa, kutadza kumedza nyongo uye kurwadziwa pachipfuva. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinobata mazera ose uye vanoti denda iri rinogadzirika nekuvhiiwa chete.
Pakurapa kwehenia tinoona kuti kazhinji zhinji kana mwana chiri mudiki tinombomupa nguva yekuona kuti nekukura nekufamba kwenguva anoimprova zvakaita sei. Kana tikaona kuti achiimprova inokwanisa kuvharikawo, tikaona svika pa 2 years isina kuvhara tokwanisa kumbomirawo tichiona nekuti hombe zvakaita sei. Kana iri diki tomboipa nguva tikasvika pa 5 years isina kuvhara kazhinji zhinji hapana paichambokwanisa kuvhara pane operation. Kurapa kwehenia idzese hakuna mumwe murapiro ungaitwa henia, hakuna mapiritsi anopedza henia, hakuna mushonga inopedza henia, nyange ingave iri mushonga yechibhoyi nyange maherbs hakuna akamboonekwa kuti anokwanisa kupedza henia.
Vaendera mberi vachitsanangura kuti chii chinonzi henia.
Henia chirwere chatinoona chinoafekta vanhu vese kubva kuvanhu vadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chirwere chinowanza kukonzereswa nekuti panenge paita weakness kana kushaya simba, yatinoti anterior abdominal wall kana kuti madziro edumbu anenge aita weak nokuda kwezvinhu zvakawanda zvinosiyana siyana zvokwanisa kukonzesa mumwe munhu anozvarwa akadaro yatinoona kuvana vadiki. Vamwe anozoitika maweakness aya nekukura zvatinoona kuvanhu vanenge vachiita kana masports restrainers vanhu vanotamba kana bhora nevamwewo zvinongoitikawo pasina kana chirestrainers chavanenge vamboitawo.
Dr. Chiripanyanga vanoti denda iri rinofambawo nedzinza.
Satinokurudzira kuti vanhu ngavasaite mastrainers activities kana especially uine risk yekuti uine henia paine family history, kuzi tinoona kuti zvinofamba zvakaremura. Kana paine akamboita henia kudzidza kwenyu mukoma baba kana amai kana hanzvadzi zvinokwanisa kukonzesa ndirisa kuti uzoitawo henia pamberi apo.
Mashoko aya atsindwa naamai Farisai Zimbisi avo vane nzvimbo mbiri dzakadunduvira nekuda kwechirwere ichi zvakakonzwa nemaoperation matatu avakaitwa kubva pavakazvara mwana kusisection muna 1982. Vati chiremba kavaudza kuti sezvo vakura vaikwanisa kurarama nedenda iri.
Henia yangu iri panzvimbo mbiri but dzakadzira around the umbilical, zvanoti para umbilical. Saka pandakaitwa scan yekudiagnosa ndakaenda zvangu kuna doctor, then the doctor was saying nemazera enyu aya you can live with it but kana ikaramba ichiitisa ima problem then we will operate. Saka ndopa ndiri iko zvino.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zembezi vatiwo kunyangwe vanasikana vachibatwawo nedenda iri vanakomana ndivo vanonyanya kurwara nechirwere ichi.
Tinoziva kuti mabhora evana anogadzirwa mudumbu uye anozofamba achidzika panozozvarwa mwana mabhora anenge apanzvimbo yavo. Saka panzira iyoyo anogona kusara pasina kuvharika zvakanaka. Saka matumbu anozobuda kana kuti anozofamba nenzira iyoyo isina kuvharika achizonopinda mumabhora emwana yatinoti mainguinal henias. Iwaya ari common zvakanyanya kuvana vechikomana.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachitsanangura zvinoitika kana henia isina kurapwa.
Mahenia ikasakurumidzirwa kana kuti ikasarapwa dzimwe nguva matumbu aya atambotaura nezvayo anogona kuzodzvanyidzirwa ari kuzama kubuda napo apa odzvanyidzirwa zvobva zvazoita kuti matumbu iwayo amonyani kana kuti anogona kutokuvara chaizvo. Ndopamunozoona mwana akuchema chaizvo kana kuti peni yacho yanyanyisisa. So henia inorapwa sei? Depending nekuti iri sevhie zvakaita sei, mahenia anowanzorapwa neoperation.
Mukuzoedzawo kubatsira vane chirwere ichi, chipatara cheZimbabwe Assemblies of God Africa Zayoja chinonzi Mbuya Dorcas Hospital chiri kuna Masocha Ndlovuwe kuWaterfalls muHarare chakaita chirongwa chekuvheneka vane dambudziko iri kubva musi wa25 Chikunguru kusvikira nhasi kuti varapwe pachena. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti denda iri rikasabatwa nekurapwa rinogona kuvhiringidza kana kutouraya murwere nokuti hura hunogona kumonana zvotadzisa kufamba kwechikafu zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munawo dzemitambo tombotarisa zvabuda kumitambo yenetball iri kutambirwa kuCape Town, South Africa. Zimbabwe yakundwa mutambo wayo wechitatu wakatevedzana neBarbados 62-45. Mune mumwe mutambo Australia yakagumisira kusimudza mukombe uyu yakundawo Scotland 76-37. Tochienda kuAustralia neNew Zealand kuri kutambirwa mitambo yeWomen's Soccer World Cup. Nigeria yave nyika yekutanga muAfrica mumakundano egore rino kupinda muchikamu chechipiri mushure mekuita mangange 0-0 neIreland. Mune mumwe mitambo yatambwa nhasi Australia 4, Canada 0, Japan 4, Spain 0. Zambia iyo yatobuda mumakwikwi aya yakundawo Costa Rica 3-1. Vatiriri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu kwasara mazuva makumi maviri nematatu chete. Asi dzimwe nyaya dzichiri kumatare zvopakuti ZEC inonoke kudinda mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Anokoneka ya nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina Gibbs Dube. Muna uze isindebele.
Soku isika